Chirongwa cheBZR isusu sebato reRenew Democrats of Zimbabwe hatisiri kuchifarira nzira dzakati wandei. Chekutanga nzira yebiometric voter roll inyaya yemacomputers. Tirikuziva tese kuti muna 2000 ZANU-PF yakavhundusira vanhu zvakanyanya ichishandisa macellphone ichiti vanhu uri kuonekwa pavhotera. Saka iyo system yekuti vanhu vazonzi kuti tikurejiste taakucapture madetails ako, mafinal details akaita semaziso, kumeso, mafingerprints. Zvinoite kuti vanhu vese kumaruzevha uko kana maurban areas munhu abva afungidzira kuti ndato exposed because system yangu yesiyayo ikoko uye pendichavhotera pachaonekwa, because tiriuziva kuti pese paiurayiwa vanhu vanga vachiti your vote is not a secret. Saka izvozvizvi kana taakushandisa biometric voter roll, it means yaakutora madetails ari fine, ari too specific and ari very intrusive. Zvinokuvhundusira kwakatoipa. Chechipiri tiri kuti constitution yeZimbabwe iri very clear, iri kuti munhu wese weZimbabwe une 18 years and above une the right to vote. Saka zvaane the right to vote aina kuzotaure zvekuti unofanira kunge uri mubhuku, you see. Saka pemune makutanga kuzoti taakumbokuisa mubhuku uya netsamba yesabhuku, it means taakutora those rights dzakapuwe vanhu ngeconstitution yeZimbabwe. Saka tiri kuti isusu RDZ ngatidzoke pasystem yakaitika muna 1980 neyatakashandisa pana 2000 pareferendum yekuti munhu wese une 18 years as long as ari muZimbabwe nechitupa chake osvika wovhota papolling station yaanoda.
Honorable Kumalo, munotiwo kudi?
Zvobvundutsa zviri kutaurwa izvi. Because kana tichema kuti kana tichiita biometric voters roll kunotorwa details romunhu riri specific, ko paakanotora passport, unotora ID, handiti zvose zvopinzwa mucomputa? Birth certificate dzinobva mucomputa muna registrar, kunotorwa every detail, zita rako, ramai vako, rababa vako, pawakazvagwa negeti rakazvagwa. Saka ichi chiri secret ipapo chii? And anyway, we are in the 21st century. Zvinhu zvakuchinja kana vachiti iwo tobva kudzokera tichandisa maid, zvinongofanana nokuti ngatidzokere tonofeka infisi nhembe, ngatidzokere tibvite madhirezi tipfeke nhembe. Zvinhu zvakuchinja, is a digital world, and since is a digital world zvakakosha kuti nititeedze nedigital world. Asi chatopana kungwarira ndechokuti ZANU-PF yanga yagara nyaya yebiometric voter system yanga isipo panyaya yacho. United Nations ndiyo yakaunza mari kuti kutengwe maequipment iyoyo. Chatofana kununuka ndechokuti ZANU yakuti iyo yakutoda kuda kutenga makits. ZANU ikatenga makitsi yakuda kuti vatirige.
Todzoka kwamuri vamuchauraya. Sachigaro weZek amairita makarawo vari kuti iwo haukwanise kuvhota nechitupa nekuti hapana kunyorwa kuti unogara kupi. Zvasiyana nekuSouth Africa kweproportional representation.
Hapana unopokana nazvo kuti varita makarawo yakange iri nhengo yeparamende yakamirira ZANU-PF kumakora apfuura kusvika muna 2000 iri independent member of parliament yeZANU-PF. Saka kufunga kwavo kwakarerekere kuZANU-PF. Nyaya iyoyo vari kutaura haina kana maturo zvachose, nekuti tiri kuti munhu paunenge wavhotera ipapo unovhotera muconstituency. Saka kana ukavhotera kumuzarabani, it means you fall under muzarabani. Ukavhotera kumakuti unenge uri muward yekumakuti. Saka hazvina kana question, pavhotera ipapo ndo panoerengerwa vhoti yako. Nyaya yekuti regai tirwise zvakati nekurwise zvakati, munoona kuti capacity yedu maZimbabweans, especially kuopposition, tasarirwa ne12 months kuti tienda kumaelections. Hondo dzetinofanira kunge tichirwisa hadzifani kuwanda kuti tibvise ZANU-PF.
Honorable Kumalo, hanzi hondo dzawandisa?
Hondo dzawandisa muzvibata hadzinambopera kubvira 1980 teudza noke dzomurumo. Saka pana chinhu chiritsva pano. Nyaya iripo ndeyekuti sevana vemuZimbabwe taneta nekutambura, nguva yasvika kuti tibatane, tiite svinga, tidzike makorera aya. Nyaya yezvitupa iyi haitomboshandi pese tozvira kachitora chitupa vanokubvunza kuti kumusha kwa sabhuku wako nachipu ndi yani. Kana vakuti isusu tinovhota nezvitupa, inini ndiri 41 ndobva kulupani, ndakutobva muconstituency kwangu kuvula East, ndakunovhota kukai. Saka ndozohwina sei constituency yako? You're right, hazvishandisi, hazvibatidze kuti uri wadhi ipi. Chiriko panapa ndechekuti sevana vemuZimbabwe uonde zvemuZimbabwe hadziperi dzakagara dziripo, asi ngatibatanei tigwe tidzise korerera rinozoita besi.